Where down?
Calvin.
Yeah. Chinonzi regera ndochiri muroko tikangoenda pamuromo utsu unobudapo hatina zera nawo todada ne 263 vakambozama kuti joinisa 666 takasiya chavakandira majisi taidzicheka mari dzefizi vaitogaya ndinonzi Johnny Sinzi we don't really chat nevana vari wiki kana tamu bedroom tiri maguli kwatinobva hatibvuminzwe kupotsa maburi that's why badness dzedu dziri fully Fully, tika kutsike mecha money Wakango batwa ne madimoni Tika kutsike mecha money Tukutamba ne uti zigzaga Fireman ting enter the place Atinga simbisa no donu zana jensi Tinga tuswera kutowere jama fancy Chinonzi regera ndochiri muroko Tikango yenda pa muromo Utsu unobudapo Atina zera nao Todada ne 263 Vakambozama kuti joinisa 666 Takasiya chavakandira majisi Taidzicheka mari dzefizi Vaitogaya ndinonzi Johnny Sinzi We don't really chat nevana vari wiki Kana tamu bedroom tiri maguli Kwatinobva hatibvuminzwe kupotsa maburi That's why badness dzedu dziri fully
Skillfully Apa takuda kuita vapumi pa 260 Tombozama zvekurima Poisus tine naro zvekuti Poisus toramba tichipusha Kedjo ona kana mbeu tafushira Poisus zvelove ndinojuma ndoshandisa mapapu kana hana yakurirwa Lokin asikana kwete kuvharirwa Nyaya dzacho kwadzinotangira Kungoshaya exposure makutokabira Chamuka yenyama munongotambira Fully arikulada mapulling kusvika pakusaka dzaulisa Truly ndaimbobatikana zvekuti azvindo zvatiri mayuti
Chinonzi regera ndochiri muroko tikangoenda pamuromo utsu unobudapo hatina zera nawo todada ne 263 vakambozama kuti joinisa 666 takasiya chavakandira majisi taidzicheka mari dzefizi vaitogaya ndinonzi Johnny Sinzi we don't really chat nevana vari wiki kana tamu bedroom tiri maguli kwatinobva hatibvuminzwe kupotsa maburi that's why badness dzedu dziri fully